Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedudza nasi muvhuro gumiguru 15/2018. Vamwe vanhu vochema chema nekuenda kunorapwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo kuSouth Africa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. ZCTU yokurudzira vashandirwi kuti vape vashandi mari dziri madhora ekuAmerica nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika dzezveupfumi. Mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Munangagwa vokurudzira kuti padzikwe mutemo wekuti vananyamukuta vanotadza basa zvinozopa kuti madzimai afe pakusununguka varambwe zvakaomarara. Mumwe mwana ane makore mashanu ohwina mubairo mukuru mumakwikwi ATM Bonanza. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa kana kuti International Day of Rural Women. Chikwata cheZimbabwe chosumudza mukombe weRugby Sevens. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvenyika zvopa kuti vamwe vakuru venyika vanorapwa kuSouth Africa nedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 chandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz. Pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.